Zemusaurika dzakatarisana nezvarwa zvezimbabwe rimuno sezvika dzidzi dzichidzana zvakanya uye zvezimbabwe zvakawanda zvakutera munyaya yekuteri iyi yechikurwa zvayo mukutsvaga rutsi vamwe vakutengwe asi vamwe chichitobatsira ebhare ac rinozana zvakanya hurumende zanupf zvimwa dzezvematongerwo enyika kidhonyanga vanhu veanc kakunda chatarisirwa ichimbisa hukama nene yanupf zviinegaba musarudzo izi nemusoga uye tonenga kandiro sarusamera anozvimbiko unouya nhumbi makuri nenhaundasisa kuti avanhu mariyoni kumi yano emane vari munyiri nastuti muchisafa oblesima
Saka imi zvamudzira zviri kugadzisa mashandi. Tirikuona paine bhiri retripartite negotiating forum rakapinzwa mudare reparamende kana kuti rakaverengwa kechipiri mudare reparamende musi wechipiri. Munoona bhiri iri richibatsira vashandi zvakadii rakapasiswa kuve mutemo?
Tripartite negotiating forum ingangobatsire chete kana washandi waine simba rekuti zvavanenge vabvumirana zviiswe panzvimbo. Zvatinoona kune TNF bill riripo ririkuda kunzi riitwe mutemo. TNF bill iri rinoti zvamunobvumirana TNF marecommendations ecabinet. Saka munongoda marecommendations zvamunobvumirana hazvikusungei, hazvisungei anyone. Munorecommenda kucabinet. Cabinet ndo ichachizoisa zvinhu zviyo neforce of law zviye pamutemo through the law making process.
Avo vanga vari ndi munyaya yevashandi nabasa vaThomas Ingwe vari paRunharare naJoka Kandemi Studio 7. Tobatsa zvirumba panhau nhasi. Mudeli mune nyaya inoti ave nokutya kuti mamiriro akaita nyaya dzeupfumi munyika kukonzera kuparara kwedzidzo munyika yemubyau repainetisabwe mbeo nezvekufunga nevanhu musoro pezvatarwa nearo rezora kuchivandamisa asamiriro isi mutemo epfinyuro yezvisi inotire rasana chongafunga dzamwe regoro inoaka iri arivandi neshau yeya ekuritire chibhola kukonzera kuwanganwa kwemavi omwe akubata nechiuriti pazuva muchino chinopa varedio 7 nawe kuti vazvireveka zviripa dzavo avanga vadare restio 7 vanzvipo dzakasasana vachitava mamiro avo yamasho avo asine nechokuita nestio 7 chinokukoe kuti mutumire mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001 202 465 038 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvika nedzimwe nyika. Mapurisa enhu reColorado muAmerica anoti nechipiri vavekoro vechirume vaviri vakapfuura kauraya umwe mwana chikoro vakuvadza vamwe vase paSams Island Ranch. Mapurisa anga Divo Rickson ane makumi namaviri naAl McKinney ane makumi matanhatu uye vatari vamberi kwedare redzimhosva nechang. Mutungamiriri veLibya vafa yes Alfat ati vavari kukwikwidzana naye General Khalifa Haftar ari kutatora nyika nezvechisimba. Alsaraj vati izvi zvinofanira kushohwa nesimba nekuti General Khalifa vari pakupira chisimba hurumende iri pamutemo. Vagari muLibya vanoti anabasidi vatamirira abatiani asi vanoda kuti kuana kupere. Kuzvatimbotarisa kuti kumerica aina mavhula slanginzve kavava vezimbabwe akavhuta nezuro musarudzo kusouth africa.
Ini vese cheZimbabwe akugara imo South Africa aone kuti mavana naiwo kutaimo zvinoreve
kuti Zimbabwe,